ndimufanya kutanga nekutenda nyika yeZimbabwe ruzhinji rwevanhu mukucherechedza chinhu chakaita kuti vave vanhu vane zita ravakanga varasikirwa naro nekuda kwekupambwa nevarungu vakanga vauya kuzotora upfumi hwenyika ino nesimba rezvematongerwo enyika. Ndinoona sorurimikidzo rwavakaita kune vanhu vakarwa hondo vapenyu nevakafa kuti vawane nguva yekuzorora nekumborangarira mupfungwa dzavo nokutarisa zvakaitika nekutarisa zviri kuitika vakatarisana nenhoroondo yavo nekusununguka kwavo. Pane kunzwisisa kunonzi ivo vanhu pachavo ndivo vachiringano dzepano pasi. VemuZimbabwe vakaita ngano haigoni kukanganikwa nevanhu icharamba iriko nyaya iyoyi vachirangarira hama dzavo dzakarasirwa neupenyu nekuda kwekutsvaga rusununguko rwenyika ino.
Vamukanza,
tinotenda pazuva guru iro rokuti tese tiungane patinoungana. Kana dai tisina kuungana sezvo tine bad set up yeikonomi yedu kuti vanhu vaunganidzwe panzvimbo imwe chete, asi ndinopa kutenda kuti vanhu kana vachiri kurirangarira kuburikidza nehurumende tichiziva kuti iri zuva iri izuva rakakosha kuremekedza vakasara kuhondo vazvopfuura zvavo after the war or after ceasefire or after immediately ceasefire was announced. Vanhu vaibhombiwa bhombiwa vachizi ngavaende kumasemble point vakaterera. Saka vanhu vaibhombwa ipapo like zipra site takabhombwa zvokaiti tichienda kuassemble point. Saka izvozvo zvese tinozvirangarira tichipa kutenda kuhurumende kana ichitevedzera ichi chirongwa ichi. Ichi chirongwa ichi hachisi chepolitical party, ndechemagamba akasunungura nyika.
Vamahiya, munogutsikanawo here neraramo iri kuitwa nevakarwa hondo yatingati welfare yemavo veterans?
Ndiri kuzikanwa semunhu agara achitaura achiedza kuratidza nyika kusabata kwayo kwaii kuita vakavarwira kuti vave norusununguko. Varwiri vorusununguko mune mamwe mapepa ndiri kutaura kuti vari kurarama nemari inoita 0.48 US cents per day. Izvozvo ndinoda kukurudzira hurumende yedu nenyika igamuchire nekurangarira varwiri vorusununguko, kurege kungova kuvarangarira chete pavanenge vachiita sezvekuitika izvi, asi zvine zvechokwadi zvichionekwa muzvidho, vachengete vanhu vavo.
Vamukanza, munotiwo neraramo yevakarwa hondo yerusununguko?
Raramo yevarwiri yerusununguko haina kumira zvakanaka. Chikonzero ndechokuti havasi muparliament. Kuparliament ndokunogadzirwa kabumbiro romutemo, nogadzirwa zvinangwa zvatingati in English end of status of arms struggle. Saka izvozvo hazvisi kuwanikwa muparliament. Vari muparliament vaya vakapinda neticket vemapolitical parties of their own choice, vakavhoterwa nevanhu. Tinofanirwa kuti pa 10 provinces war veterans vaitwe vanhu vari represented muparliament as a quota system. Kwete quota system yokuunanamai, quota system yekumayouth kutikanganwa the most marginalized structure like war veterans. Saka tinoda kuti tive represented in that parliament as war veterans. Ndokuti tigadzirise zvakanaka zvichemo zvedu, kwete kuti tinonokumbirirwa. Tinokumbirirwa nani? Handizvo zvatisingati izvozvo. Mari dzacho dzedzemawelfare yayaya isi peanuts, hapana zviripo. Asi hatichemeri zvese kuti kaimawo veterans chauya wo veterans. No. Pane pamwe patinoti apa ndepedu.
Vamahiya, munoti ine zvekutaurwa navamukanzi?
Vamukanza vanondikunda kutaura. Vamukanza semurwiri worusununguko haakwanisi kubvunzwa kuti ndiye here, asi kutaura kwake sekutaura kwandakagara ndichiita kuti murwiri worusununguko rurimi rwake, karakta yake, behavior yake inotaura kuti ndiye. Ndoda kuwedzera pataurwa navamukanza kuti kana varwiri worusununguko vakanga vasina kumiririrwa, vasina kuzvimiririra muparlamendi, hazviiti. Asi zvinoda kuzikanwa kuti zvakaitwa deliberately kubva pana 1980 mahall veterans akarambwa kana kuti akarambidzwa akasaremekedzwa. Vanhu vakapinda muzvigaro zvepati mahall veterans ari kunze, iye zvino vari muparlamendi vacho ndivo vasingadi kunzwa nyaya yataurwa navamukanza. Neyandiri kutaurawo neni kutsigira kuti tinofanira kunge tiine kota yedu yatinotaura zvine chekuita nenyika. Isusu takamirira nyika tisina kumirira political party. The old dispensation did not respect the war veteran. In actual fact, havatine vanga vasingatotiri zvechokwadi.
Vamukanza, munofunga here imi kuti hurumende yavepo yakukwanisa kunge ichichengeta mahall veterans sezviri kutaurwa navamai?
Ichokwadi ichocho. kana tichida kusindisa chinonzi hurumende isusu ezvo veterans tinofanirwa kunge tiripo kune all departments sezvo tiri kutaura nenyaya yedevolution devolution inozikama nemaoko veterans because vakaizvira vanoiziva vakaidzidziswa vasati vapinda muno munyika koti chapiri pane new curriculum iyoyo iripo iyi kana kuti history chaiyo history inofanirwa kuti idzidzisiwe kuchikoro nomunhu anoiziva practical yezvemutungirwe enyika yedu tisu tinofanirwa kuita maworkshops tichiita maworkshops okudzidzisa vanhu kana macounselors chaiyo aripo nhasi devolution haasi kuiziva kutekamirira chii saka vanofanirwa kuona chirongwa ichocho vachizvidzisiwa nemaol veterans vachidarika nzvimbo nenzvimbo
vamahiya pane vari kuchemawo kuti maol veterans kubva independence kusvika nhasi vari kunyanya kudhimanda zvakawanda munoti
ko izvozvo zvinganyanye kushamisa kuti Zimbabwe is say for example 10 billion GDP that GDP was created in about veterans ko nyika inorasirwa nechii kana mao veteran akatendurwa kuti atenge mota kubva kunze kwenyika dzimwe nyika dziri kuita izvozvo dzimwe nyika dziri kuendesa mao veteran avo kuholiday for 2 weeks teye anotendurwa kuenda kuholiday for 2 weeks dzimwe nyika dziri kupa matelefoni free telephone line kumao veterans dzimwe nyika dziri kutenga mauniform okupa mao veterans kuti vagova vari vakapfekawo zvakanaka pazuva rekupemberera seriri kuuya iri asi munyika munomu hazviitwi saka ndiri kungotaura nyaya yekuti mao veterans pachine basa rakawanda rinoda kuti riitwe the good part of the story ndeyekuti president wedu mao veterans
vamukanza munoti nenyaya yekunzi vakarwawo nderusununguko vari kunyanya kuda zvakawanda kana kudhimanda zvakawanda
kwete 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 handizvo varwi verusununguko vari kuseta example vano kuisa example what is must be followed chete havangagonika kuti toda kuti zvidai kungataura kuti ndoda kuti ndiwane mukadzi asi iwewa mukadzi wacho hausi kumuda kuti muroori kana uchitaura nezvemhuri unototaura iwo uchitoita kuti ngatiroorei kana nomwana wako anobva aziva kuti kunoroorwa nokuti akaona baba vakaroora saka naizvozvo maexemples atinenge tichiseta kuvanhu not that we are demanding too much no